Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi nenguva dza7 uri musi wesvondo kurume 25/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda zvikuru kuti mutungamiri wenyika apindura nyaya iyi. Takamirirawo, tinomutemba, tinoendesa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirira kuti tione zvakanyogwa zvichifamba nezvinobvumirwa nemutemo inonzi legal channel.
Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa.
Koi munogotaura kuti basketi ratizirai rinoti ukurikurukwa ukurikurukwa sei? Ivo vabasketi pachavo MT vakanga vari kubva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndezveshanduko. Munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT, kubva kuMDCT neAlliance.
Bato reMDCT roenderera mberi richiita misangano kumaruwa richiti kunetsana kwanga kuri mubato iri kuvhunura. Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda, goridhe uye nyanga dzenzou. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kuenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vakumbira kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Vana chiremba vanoti chakachenjedza ndechakatanga sezvo vave nenguva vachingoudzwa mashoko ekuti zvichemo zvavo zviri kugadziriswa asi pasina chinobuda. Vari kutivo havachina chivimbo negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa. Hatina kukwanisa kubata Dr. Parirenyatwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti mutungamiri wenyika handivo vaudza machiremba directly kuti ngatidzokerei kubasa. Zviri kutaura zviri kubva kuna Ministry of Health vanonzi vaParirenyatwa vane mbiri yekunyeba kwazvo vachinyepera nyika yese kuti zvinhu zvanyatsoitwa zviraiti. Chechipiri ndechekuti kana zvirizvo kuti mutungamiri wenyika vati vachiremba ngavadzokere kubasa vachipanogadzirisa, chokwadi ndechekuti tane makore akawanda tichivimbiswa kuti dzokerai kubasa tiri kugadzirisa. Aiwa tanetsa. Tinotenda zvikuru kuti mutungamiri wenyika apindura nyaya iyi. Takamirirawo, tinomutemba, tinoendesa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirira kuti tione zvakanyogwa zvichifamba nezvinobvumirwa nemutemo inonzi legal channel. Saka takamirira kuti kana zvirizvo zvataurwa, kana vapedza zvavari kuita izvi, zvonyogwa zvouya kunonzi kubipartite negotiation panel. Ndoo patinozosaina tozvibvuma kana zvirizvo zvatakakumbira. Kana zvisirizvo, aiwa bodo, mabasa atikuzokera. Tabvunza mamembers akawanda vakati aiwa tanoita nekuvimbisa, tane makore tichitandira hurumende, tichitandira mahara. Takamirira kuti zvinyatsonyogwa uye zvete rikadzokera izvozvo. Tonoshandisei? Hakuna zvacho zvokushandisa.
Saka pane musangano here mumwe wakarongwa iro svondo rino iri kuti nyaya yenyu igadziriswe?
Aiwa takamirira. Vanga vachiindisa kuti vachaita inonzi agent bipartite meeting. Saka takagarira takamirira izvozvo. Asi panguva inoiyi hatiri kudzora tsimboba, tiri kuramba tichidemonstrata tichiratidzira kuti hatisati tagutikana.
Ko nyaya yekuti hamusi kupiwa mari yakazogadziriswa here?
Nyaya yekusapiwa mari tinovasungisa vakada kuti hazvina mbatsa rese. Mari iraiti yetu nekuti mwenzitandi ne mchandi ane raiti karazane kodi yekuti aende pa strike ndo unde ataura nemunhu wachona amudza chiu ya kubasa anonzi employer zvikatadza kuti tirira sezvo zvakatadza takavapa notisi yakareba 21 days vakasagadzirisa nyaya iyi saka tiri kuti vakangotanga kuita izvozvo kuti vanocheka mari dzevanhu aiwa tikudzora tsvimbo uyezve vakasabvuma kuti vatikucheka mari dzevanhu hatidzoki kubasa todzokera mahara yedu
asi izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino semanzwiro amuri kuitawo
manzwiro edu hatinganyatoziva nekuti kubasa kwacho hatii kutoenda ba
asi mukaramba muchiratidzira kudai Dr. Ngwenya varwere havazorambi vachifa here vakawanda
varwere kana vakangwara ngavatorewo sungano rekuti vanyatsonoratidza hurumende kana kuti ministry nehealth services board kuti havakugutikana nezvavari kuita nekuti vana chiremba vanhuwo vakapuwa mabasa kuti vashandisewo maskills avakapuwawo kwavakazvidzira kuti vakwanise kuti varape nyika asi munhu anoti kunyika yese tinokupai zvehutano sihurumende saka isu tingoriwo vanhu vatumwawo kana vatumwawo vasiri kubhadhara vanogona kungogara pasi
mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo Bepanau resande meo rinoti mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe, vari kuferefetwa nenyaya dzeuori pakutengeswa kwemangoda goridhe uye nyanga dzenzou. Asi vari pedyo naamai Grace Mugabe vataura neStudio 7 vanoti zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya yekuvambwa kwebato idzva rinonzi National Patriotic Front kana kuti NPF. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vatenda kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi asi vari pedyo naamai Mugabe ava vanotiwo kana vakatadza ngavasungwe kwete kuti nyaya iyi inoburitswa mumapepanhau vanotiwo bato rezanupf rakaedza kuitira vamugabe mabiko muna kukadzi ebavhude ravo kuti vagoropafadza vamunangagwa pasarudzo asi vamugabe vakaramba izvo zvinonzi zvokonzera matambudziko aya hatina kwanisa kubata mutauriri wavamugabe vageorge charamba sezvo vange vasiri munyika vaenda kuivory coast navamunangagwa kumusangano wekuedza kukwezva vemabhizimisi mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge
chekutanga ndechekuti ndozvazvinoita kana munhu wanga uchiita mabasa asina kuringana handingati hangu apa tine umboo hwekuti mai Mugabe vari kunzi vakaita zvavari kunenedzerwa asi kuri kwekuti vakaita zvavari kunenedzerwa nekuti hapana kana hutsi hungangobuda pasina moto saka kuri kwekuti mai Mugabe vakaita zvavari kunenedzerwa ndo iye yatinogara tichiti mhosva hairovi usisiri pachigaro zvinhu zvese zvawaiita zvinokutevera chingave chinhu chakaipa chose kuti mai Mugabe vakazenge vachibatwa nemhosva iyi chingave chinhu chakaipa chose kuti titange kutonyatsonzwisisa kuti munyika makaita nguva yekuti nzou dzaiurayiwa nemushonga wecyanide dzichibviswa nyanga dzichibviswa zvimwewo zvinhu zvinongo zvinhu zvinobatsira zvipembere zvaiurawa zvichibviswawo zvinhu zvinonzi zvaibatsira zvinosanganisira nyanga dzichienda kwadzaienda dzimwe dzikatombobatwa paairport yeRobert Mugabe International Harare International Airport apa imweni yenguva hatina kuziva kuti nyaya yacho yakazofamba sei takagara tichingofungidzira kuti mari inopinda muhomwe yenyika kuburikidza nekutengeswa kwemangoda handiyo chaiyo inofanira kunge ichipinda muhomwe yenyika kureva kuti vanga vari pedo nemasimba vanogona kunge vainge vaine kamwe yake kunokora kamwe yake kupota vachitora nerweseri vachitengesawo tangomirira zvedu tione kuti nyaya iyi ichaenda nekupi nekuti mai Mugabe ndevamwe vatingati zvakare pachirungu mahigh profile case ekunge pachiongororwa nyaya dzeuori kana kuti nyaya dzekuita zvisakaringana maringe nenhau yeupfumi hunenge husana kunge huchipinda muhomwe yenyika
vamwewo vasingawirirani navamunangagwa vanoti izvi vanenge vakuzviita nekuti vamugabe vanenge vabuda pachena kuti havana kufara nemabvisirwo avakaitwa vachiti zvanga zvisiri pamutemo pachishandiswa mauto uye vachinge vari kurerekera kuti vatsigire bato itsva reNPF iri. Nekudaro ndosaka mhuri yavo yakupinzwa parumananzombe.
Izvozvo hazvirambike razvuru. Izvozvo hazvirambike nekuti haasi maitiro avamunangagwa chete. Vamunangagwa vakatodzidzawo maitiro iyayo kubva kuna vamugabe. Hakuna munhu anenge ari muZANU-PF kana kuti akambenga ari muZANU-PF akabuda anotanga kutaurisa asingawanirwe mhosva. Zvinhu zvinotozivikanwa izvozvo kuti kana ukange uri mukati meyatingati kabhao vanenge vachitonga, ukange wabuda imomo vanotarisira kuti uti zii, vanotarisira kuti uti mei, vobva vakuti mari yako iyi, zvimwe zvekurya zvako izvizvi zvinoenderana nebasa rawaiita, chiramba wakanyarara. Ukavhura muromo uchitanga kutaurisa unotanga kutsvagirwa nekuwanirwa mhosva. Dzimwe dzinenge dziri dzechokwadi, dzimwe dzinenge dziri dzemanyepo. Rangarirai kuti pakabuda Mai Mujuru muZANU-PF. Chimwe chavakatoburitsirwa muZANU-PF kunenedzerwa mabasa, vamwe vaiti mabasa ehuori, vamwe vaiti mabasa ehuroi, zvakawanda wanda vakatenge vachitonzi vaida kuuraya vamugabe chaivo. Saka hapana munhu anobuda muZANU-PF anoshayirwa mhosva. Zvinozongobva nekuti kana mhosva dzako dzayanikwa, kana mhosva dzako dzasasikwa dzaiswa pachena, iwe sedunga munhu unozoita sei nazvo. Nekuti ndinodaira kuti ava vachiri vanhu vanenge vachigona kutaurirana, vachiri vanhu zvakare vane yatingati pachirungu influence kumaprocess. Saka hazvishamisi kuti nyaya yapiwa yanyenedzerwa Mai Mugabe iyi inogona kuzongonyangadika kana ivo Mai Mugabe navamugabe vakange varatidzwa umboo hwekuti vanogona kuorera mujeri. Saka ngavanyarare ivo vobva vaita saizvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi Mabhenge vari parunhare kuJohannesburg, South Africa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekuita misangano vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rino. VaChamisa vanga vari panzvimbo Growth Point kuChiweshe kumaShonaland Central nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa Mbune.
Chitaurirwa unyi mwambare zvekumusana. Haa, ranga riri bata mupfupi bata murefu kanhasi panzvimbo maCentral. Uyo unova muzinda mukuru wanga uchizikanwa uri muzinda wemhirizhonga kana kuti dura remhepo nechamupupuri chinowanzokonzerwa nehama dzedu dzemuZANU-PF. Saka taindamo taita makuwerere chaiwo. Ruzhinji rwauya anga ari masvosve panzvimbo vabva mumareserva akasiyana siyana, maruwa akasiyana siyana munharaunda yemumanzvimbo mumazowe. Imomo kuona kuti vanhu vari kutsigira shanduko takatyamara zvikuru asi tafadzwa nokuti taona kuti musambo wechinja ruyo rweshanduko rwatenderera rwapinda mutsinga dzemaprovinsi ese dzevanhu vese kusanganisira vamwe veZANU-PF vanga vachitaura kuti isi tasvotekana nekwatanga tiri uko. Vanga varipo tichivagamuchira tichivatambira. Isi hatiiti zvokuparedha kana kuti kudisplaya vanhu nokuti tinoziziva kakuti vana vembwa vasunuri musumwe chete, vasunurawo ngavatambirwe. Saka tafadza zvikuru.
Shoko renyu ranga riri rekuti kudii apa?
Shoko redu nhasi ranga riri rokuti takanangana nemuono wekuri kuenda nyika. Isi hatisi kuda kutiite zvekunyombana kana kutukana kana kuwisirana pasi, kutirovera pasi nhingi kana kuti pasina nhingi, kuita bopoto negakava risina maturo. Tatichatukuda ndechekutive nemazano, tive nepfungwa, tive neurongwa, tive nemaonero matsva, utungamiri hutsva hwatiri kutsveta patafura kuti vanenge vachidawo kupikisa zvatiri kutaura votsvetawo patafura. Nyika yosarudza kuti matomati anodikwa akanaka ndeapi pamusika. Edu akatsukira uye edu akachipa, edu haanzwisi mudumbu, edu anoraramisa. EZANU-PF waziva avamunangagwa ane dambudziko rokuti maganga aibvaibva haana kuibva. Ukangovashandisa pamaelection muna July ugobva warohwa nemudumbu. Saka ndo musiyano watatichitsanangura tichitaura isu muono wedu kuti takatarisana nenyaya yeshanduko, takatarisana nenyaya yemukana, takatarisana nenyaya yebudiriro. Ndo zvinhu zvitatu, makumbo matatu atiri kufamba nawo asi tichivandudza kutora kuvaka Zimbabwe kuti ive nemuono mutsva, ive neutungamiri hutsva. Panodikwa maoko matsva, podekwa pfungwa itsva nemoyo mutsva, pasina kudeukana ropa, pasina kuvengana, pasina kuvavana, tisingashandisi masabhukusana mujibhe wemapato. Tichivandudza nyika, tichivandudza munhu wese mumatunhu mumaruwa. Tisumudzire magezi, tisumudzire mvura, tisumudzire mafoni, tisumudzire kuti pange pachiwanikwa kurarama kwevanhu zvakanaka. Vanhu vane utano, vanhu vane mari, mari muhomwe, munhu basa rake achiriwana, munhu wese kubasa patinongopinda isusu, munhu wese pabasa.
Asi vamwe vari kuchema chema vachamisa kuti maakuita kunge basket ratizirayere kuti uku riri kuruka uku riri kurudunurwa, nekuti nechishanu chaicho takaona vamwe vachitora imwe nzira vakabuda mubato ava vana maikupe nevamwe.
Koi munogotaura kuti basket ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kuruduka sei? Ivo vabasket pachavo MP vakanga vari pabva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko. Munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT, kubva kuMDCT neAlliance, kuti zvinhu zvese zvinge zvifamba pamwe chete. Saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matama enzira, mavatoka. Aita mavato haakodzeri kuva pamubhedha, aita mavato haakodzeri kunge ari parukukwe. Anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira, aita yake ndihombarume, saka anofanira kubata nyaya yake.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunhare panzvimbo Growth Point kuchiweshe.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi muri yeZimbabwe, ndinoda kuchingamidzai zvakare svondo rino muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi. Tabata muzvare Glenis Changachirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi, makadiko?
Ndakasimba zvangu, wakadini Evans?
Hai, ini ndinofara, ini ndinokuchingamidzai muchirongwa ichi.
Ndinotenda waita zvako kuti ndinge ndichikurukura newe.
Timbonzwa kuti ko iye Glenis Changachirere uyu akambobva nekupi, ari kuenda kupi?
Ndatenda zvangu Ivan, ndingati inini sekutaura kwawaita ndini muzvare Glenis Changachirere. Ndinoshanda nebato kana kuti musangano unoshanda wakazvimiririra weInstitute for Young Women Development, uko kwatiri kushanda nemadzimai echidiki. Tindiri mudzimai wechidikiwo ane chidokwa dokwa nesimba huru rekurwira kodzero dzemadzimai echidiki. Ndinomira nevechidiki nevanasikana. Ndine chishuviro chekuti vave vanhu vanokwanisa kuonekwawo sevanhu vakaenzanirana kana tiri munharaunda nemunyika yedu, vachikwanisa kunge vachipawo pfungwa dzavo uye vaine chekuita maererano nenyaya dzebudiriro, uyezve vachiisawo izwi ravo mune zvematongerwo enyika.
Saka basa iri makari tanga rini iri?
Ndingati basa iri ndakari tanga ndichiri mwana wechikoro. Asi kuzochinyatsoriita ndiri muInstitute for Young Women Development. Ndakazotanga mugore ra2009.
Saka kubva mugore ramatanga kusvika pari nhasi, ndezvipi zvikuru zvamunoti takakwanisa kubudirira mazviri kuita?
Ndingati chikuru kuru chandinorangarira kuti chatakwanisa kuita pari zvino, kumbiridza musangano weInstitute for Young Women Development kuti uve musangano wekuti madzimai echidiki zvisinei vanobva kupi, vanogara kupi, kusanganisira kungave kumaruwa, kungave kumigodhi, you know, kuma mining communities uko kana kuti kumapurazi, vave nemusangano wavanoziva kuti musangano wakamiririra ivo, une donzo rekuti vange vachinzwika maererano nemararamiro avo, zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo, zvishuviro zvavo, uye kuvapa mukana wekuti vange vachikwanisawo kupinda muzvirongwa zvenyika zvakasiyana siyana, kuti vange vachizivikanwawo, vachipawo pfungwa dzavo uye vachitererwa pane zvavanoshuvira. Tinova chinhu tiri kuratidza kuti madzimai echidiki vava kuziva nyaya yekodzero yavo yekuvhota. Uyezve tiri kunyanya kundifadza ndechekuti tiri kuona zvakare vamwe vari kuti vari kuda kunge vachimira sevatungamiri venharaunda dzavo. Chinova chinhu chikuru kwatiri nekuti chiitiko chiri kuzazikidza zvinangwa nezvidonzo zvenyika ino sepakutarwa kwazvakaita nebumbiro redu remutemo, iro riri kutaura nyaya yekuti panofanirwa kunge pane nyaya dzekuenzana kwemikana nekumira kwemadzimai echidiki pamwe chete nemadzimai ese enyika sezvinoita vanhurume.
Zvamatsanangura tsanangura nebasa ramuri kuita iri, saka mi mutori murwiri wekodzero dzevanhu kai?
Akazara chaiye. Sezvaunongozivawo, tine mutemo wenyika, tozoita mitemo yakasiyana siyana yenzvimbo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mubasa redu. Asi chikuru kuru kwatiri seInstitute for Young Women Development inyaya yekuti tichinzwisisa mararamiro edu semadzimai echidiki nezvimhingamupinyi zvatinosangana nazvo kubva tichiri vanasikana tiri mumisha yedu.
Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge muinesu muchirongwa chanhasi matanga tichikurukura namuzvare Glenis Changa Chirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi, maita basa imi.
Ndinotendawo zvakare nemukana wawandipa wekutaura newe, Ivan.
Tinotenda, mova nengo yakanaka. Vateereri vedu, ndokuoneka ine mufaro. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chechitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Ndonzi Pastor Amagiriti Enishias, based kuNdavazinduna Javulani Assembly, musangano reApostolic Faith Mission in Zimbabwe.
Chii chakakuendesa kubasa iri uye makaenda rini?
Chakatiendesa kubasa iri ndechekuti Mwari ndiye anenge ataura newe ukafila convinced kuti zviri nani ndiite basa raMwari. Saka ndakaendako after the convincing and conviction yandanga ndaita naMwari. Ndava ne 4 years ndauya kubasa iri.
Pamunoti makadanwa kuzoita basa iri, mukatiudza kuti chii chakaitika?
Mwari akazvizita kwandiri through a vision and through dreams, achindiratidza pachena kuti I should come and minister his word. Saka nyango ndine papfupi ndizvozvo.
Muchechi menyu munoita pastor kuvanhu vakawanda sei?
Tina average of 100 members.
Saka munozvifambisa sei pazuva nezuva pavhiki nevhiki?
Tinopinda maservices edu Wednesday, tinenge tine cell group. Friday tine cell group, then Saturday tine youth, Sunday tine main service. Ndiwo activities edu atinoita throughout the week.
Pamunenge mune youth munenge muchiite chii?
Youth tinenge tava kuvadzidzisa beside kunamata. Tinofanirwa kuziva kuti tinorarama munyika ine madynamics akasiyana. Saka tinofanirwa kuempower ma youth edu kutaguno kurara machin en kuramariswa kanaka achina matau zvakanaka.
Vari kuita zvinokufadza here ve youth?
Kufadza ishingaira every day kuti zvisiki pazvinofadza asi so far tine machallenges anenge aripo anenge achidzosera sure basa sezvo iri rural based assembly, but we are pushing on through God's grace.
Zvimwe zvinhu zvinonetsa zvamunosangana nazvo kana muchishanda ne youth zvinosanganisa zvinhu zvakaita sei?
Youth sevanhu vanenge vane vision, vazhinji vacho vatine vision hatisati dzava achieved. So munhu ane vision chete isati ava achieved anotanga kunetseka nekuti how to achieve that vision. Saka vazhinji vacho vakapedza chikoro havasati vakushanda, havasati vanezvingavapawo income. Ndo major problem kana kuti disadvantage yatosangana nayo iyoyo, kuti kushanda nevana vasiri kushanda.
Chamunonyatsofara nacho mubasa renyu chii?
Kuita zvinhu zvaunonzwawo pamwoyo kuti uri kushandira Jehovha. Before being a pastor, I was a teacher. But ipapo unenge usinzwa kuti handizi kunyatsoshandira Jehovha zvakanaka naka. Saka kuwawo zvinhu zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, murukuro yaaita nenyanzvi munyaya dzezvemitambo muzi wetu Hadebe.
Caps United yaita 2-2 neBulawayo Chiefs kuno kuBulawayo. Bulawayo Chiefs yatungamira kunze kwekuti Kundishora agohwesa poBulawayo Chiefs. Zvanzu Caps United zvikaequaliza kuchigoisa John Joao zvikaita 1-1. Asi Bulawayo Chiefs iyo yanga ichitamba mushe yazozita 2-1 pakwagohwesa Gracious Muleya. Caps United yazowanawo equalizer payagohwesa penalty yagohwesa naJoel Ngoto kuitira kuti mutambo wacho upere iri 2-2. Asi wanga uri mutambo wakanakidza. Justin Jangano weCaps United iye apiwa red card zvekare kunge apiwa yellow card yechi2. Saka kuno kuRiverview Stadium mutambo uyu wapera uchitiwo Bulawayo Chiefs 2 Caps United 2. Mukazive kuti Bulawayo Chiefs yakatamba 2-2 futi pagame yavo yekutanga neyadha, kuzoti Caps United yakanga yatamba mangange 0-0 neHarare City. Saka kuno kuRiverview Stadium mutambo wacho wapera uchitiwo Caps United 2 Bulawayo.
Zvii zvabuda pane mimwe mitambo yatambwa nhasi?
Islanders yakunda kuNational Sports Stadium yaRoa Herentals 2-0 apa kwagohwesa Ozias Simbadi. Ndiye awana magozi acho maviri eIslanders. Kuzoti Dynamos yanga ichitungamira 3-0 chitamba neShabane kuRufaro Stadium. Mutambo uyu ukazopera kuri 3-3 ikoko kuRufaro Stadium. Iyezve tiri kunzwa kuti Ngezi yaita mushe yarowawo Triangle ikoko kuTriangle ne2 kwazero. Ndo mutambo yanga iripona.
Vanhu vari kuuya here neuwandu kumitambo iyoyi tichitarisa kuti zvinhu pari zvino zvakaoma munyika?
Vari kuuya zvavo nekuti vanhu vekuno vanofarira mutambo wenhafu vafanika kana kuchitamba matimu makuru mahombe aya vana Caps United. Asi kune mimwe mitambo kunenge kune vanhu vashomanene. Asi zvanhasi muno Riverview Stadium kwanga kune vanhu vakati wandei chaivo nekuti Caps United ine masapotazi akawandawo.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamwisi wetu vadebe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuRiverview Stadium kuBulawayo. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa. Bato reMDCT rinoenderera mberi richiita misangano kuMaruwa. Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda goridhe uye nyanga dzenzou. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika atis.